Maneraka na kamuri ya Zimbabwe. Ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 16, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Muzvare Mary Mubayiwa avari kunetsana nemurume wavo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi nedare vagare muJericho mazuva 10 vachiongororwa kuti vanokodzera here kumira pamberi pedare vachitongwa pamhosva dzavari kupomerwa. VeUNICEF neEuropean Union vopa mapurisa emuZimbabwe michina yechizvino-zvino kana kuti DNA analysis yekushandisa kuunganidza umboo panyaya dzekubatwa chibharo nekuponda. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzekurudzira hurumende kuti ishandise dzimwe mhando dzemoto kuti igadzirise dambudziko remagetsi ratova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika. Sports and Recreation Commission yomisa bodre zifa basa ichiripomera mhosva yekuita zveuori, asi nyanzvi dzoyambira kuti zvikwata zveZimbabwe zvinogona kumiswa mitambo yose inotevera neFIFA nekupindira kwehurumende uku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvakasiya vafa nacho kusvika pari zvino vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 4697. Vanhu makumi matatu nevatatu kusanganisira vana vechikoro vashanu kumasvingo vakabatwa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 133,471. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nemazana mana nemakumi masere nezvitatu nemazana matatu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 3,483,353 vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga. Vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nezvitanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,706,096. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Muzvare Mary Mubayiwa ava vari kunetsana nemurume wavo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanzi nedare vagare muJericho kwemazuva 10 vachiongororwa kuti vanokodzera here kumira pamberi pedare vachitongwa pamhosva dzavari kupomerwa. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street valanzi rinxuve vatura mutongo wekuti Muzvare Mubayiwa avo vasiri kunzwa zvakanaka vagare muJeri kwemazuva 10 kuti vaongororwe nanachiremba vehurumende vari muJeri kuti utano hwavo hunokodzera here kuti vamire mudare vachitongwa. Mutongo uyu wauya apo anachiremba vehurumende vaviri vakapa miono yakasiyana mudare nezuro, umwe achiti Muzvare Mubayiwa vanokodzera kuti vamire pamberi pedare asi umwe achiti izvi hazvikwanisike nekuti vari kukanganwa nekukurumidza uye vari kuratidza kuti vari kushungurudzika mupfungwa nekuda kwekusaona vana vavo avo vari kunyimwa navachiwenga avo vari kunetsana navo mumatare. Mutongi wedare ataona zvakakodzera kuti Muzvare Mubayiwa vagare muJeri vaongororwe nevamwe anachiremba vozodzoka kudare mushure memazuva 10 mumutongo wavo vanwe vachionyaya kuti muzvare mbai vavadzoserwe passport yavo kuti vanorapwa haisi nyaya iri pamberi pedare zvokuti vangature mutongo wekuti muzvare mbai vapiwe passport iyi kuti vanorapwa kunze kwenyika sezvavari kuda paturwa mutongo uyu muzvare mbai vanaamai vavo nedzimwe hama dzanga dziri mudare varidzamhere pamberi pemutongi wedare rimwe remagweta muzvare mbaiwa vadag coltard vati havasi kufara nemutongo waturwa nedare vachi izvi zvaratidza kuti pari kushandiswa nyaya dzezvematongerwo enyika kwete mutemo vacoltard vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro
clearly we think this is a horrific injustice it clearly seems that the state is persecuting our clients pursuing personal agendas and putting someone who is clearly extremely unwell into prison custody is a grave injustice.
Mutongo uyu usati waturwa muzvare mbaiwa avo vanga vachidedera uye kutadza kutaura zvakanaka vachiratidza kuti vari kurwadziwa vakumbira masangano anorwira kodzero dzevanhu kusanganisira United Nations kuti apindire munyaya yavo kuti vakwanise kunorapa pamwe nekukwanisa kuona vana vavo muzvare mbaiwa vatiwo dai mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vapindirawo munyaya iyi vakati chinovarwadza ndechekuti murume wavo uyo wavari kunetsana naye ari kushandisa simba rake rezvematongerwo enyika kudzvinyirira kodzero dzavo muzvare mbaiwa vari kupomerwa mhosva yekunzi vaida kuuraya vachiwenga pavaive mune chimwe chipatara chekusouth africa kufojera mapepa emuchato kubudisa mari munyika zviri kunze kwemutemo pamwe nekurova musikana aishanda kumba kwavo ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas tiri pasi
UNICEF neEuropean Union dzapa mapurisa emuZimbabwe michina yekushandisa kuunganidza umbo panyaya dzekubatwa chibharo nemhirizhonga pachishandiswa michina yechizvino zvino kana kuti DNA analysis izvo zvichaita kuti nyaya idzi dzitongwe nekukurumidza vaya vanenge vatadzirwa vachibatsirikana nguva iripo Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
michina iyi inokosha zvirumazana mashanu zvemadhora ekuamerica kana kuti $500,000 ichange ichishandiswa nezimbabwe republic police forensic science laboratory kuongorora umbowo nekuhuendesa kuhofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende national prosecuting authority kuti hushandiswe mumatare kusungirira vanenge vapara mhosva vachitambidza michina iyi kugurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe uye kumukuru wemapurisa vagodwin matanga mukuru weunicef muzimbabwe dr tajudin oyawale vakati mishina iyi ichaita kuti mapurisa aunganidze nekuongorora umbowo munyaya dzechibharo nemhirizhonga yepabonde vachitiwo kushayikwa kweumbowo hwedna ndiko kwaita kuti vanenge vapara mhosva idzi vasabatwe nemhosva nekuendeswa kumajeri
to fast-track evidence generation and contribute to survivors receiving justice. Recognizing that DNA evidence will become the new norm
michina yedna yatiri kutambira nhasi ichaita kuti umbowo huvepo pamwe nekuti vanenge vatadzirwa vabatsirwe nekukasika matare emuzimbabwe achange ava kushandisa umbowo wedna
vapatrick lambrets avo vaimirira european union vanoti sangano ravo rinofara chose kutsigira zimbabwe pasi pechirongwa ichi chiri kuitwa neunicef vachiti sangano ravo riri kushandisa mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica pachirongwa ichi mukati memakore mashanu anotevera vanoti kunze kwemapurisa vari kushandawo nemasangano akazvimirira pamwe nekuita zvimwe zvirongwa zvekuenzanisa mikana pakati pevanhukadzi nevanhurume mukuru wemapurisa vamatanga vakati mapurisa ange ari kutadza kuunganidza umbowo hwekuti vanenge vapara mhosva vaendeswe kujeri nekushaya michina yechizvino zvino nehunyanzvi hwekuita basa iri
besides helping us link suspects to the commission of an offence forensic science also enables the truth to be laid bare and the criminal justice team to obtain answers
forensic science ichabuditsa chokwadi pachena uye ichaita kuti matare ashandise umbowo hwawanikwa nenzira dzemandorokwati
ZRP yaipa basa rekuongorora umboho kana kuita ma DNA analysis kumakambani akazvimirira ayo aitora nguva kuita basa iri izvo zvaita kuti nyaya dzinonoke kutongwa kumatare asi zvichitevera mishina yavakapiwa neUNICEF neEuropean Union ZRP yavikwanisa kuita ongororo dzeDNA analysis yega izvo zvichaita kuti umboho munyaya dzekuponda kubatwa chibharo nedzimwe huunganidzwe nechimbi chimbi vakazembeka zembe vakabva vayambira matsotsi neavo vari kuronga kupara mhosva kuti mapurisa ave nemishina inoita kuti vakwanise kuwana umboho vachishandisa mishina nekukasika izvo zvichaita kuti nyaya dzitongwe kumatare nekukasika.
With this equipment, the Zimbabwe Republic Police will be able to easily solve crimes such as murder, rape, and also create a digital DNA-based database for missing persons.
Michina iyi chaita kuti ZRP ikwanise kuwana umboho panyaya dzekubatwa kwechibharo kuuraya pamwe nekuumba gwaro ravaya vanenge vatsakatika.
Vanoti DNA ndeimwe nzira yekuunganidza umboho zvakadzama uye ZRP inofanira kushandisa mishina iyi zvine mwero mukupedza mhosva munyika nekuona kuti vanhu vagara murunyararo. Mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vanoti zvakanaka chose kuti ZRP ive nemishina inokwanisa kuti itsvage umboho hwekuti ndiani akapara mhosva.
Izvo zvinhu zvakanaka because zvichaita kuti vanhu vane mhosva chaivo vaende kujeresi, vanhu mavictims vasasara vasina recourse because umboho hwashayikwa.
Vanotiwo mishina iyi yakanakirawo kana vasungwa nekuti umhizha hwechizvino zvino uhwu hunovapupurira kana vasina kupara mhosva. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai Amai Chido Madiwa vanoti
vamwe vacho vanhu vanotadza kubatsirwa nekuti hapana zvikwanisiro zvinoita kuti vanhu vabatsirwe, asi apa kutaura ichinonzi zvinotaura kuti hurumende iri kuteerera zviri kutaurwa kuti itai kuti izvozvizvi zvinge maservices iyoyaya anga achikurumidza kuwanika nevanhu.
Ongororo yakaitwa neWorld Health Organization muna 2014 yeGlobal Status Report on Violence Prevention inoratidza kuti mukadzi kana musikana mumwe chete pavatatu anoshungurudzwa kana kubatwa chibharo paupenyu hwake. MuZimbabwe, National Baseline Study on Life Experiences of Adolescents yakaitwa muna 2010 yakaratidza kuti zvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana zvevasikana vari pakati pemakore 13 ne11 vakabatwa chibharo kana kumbunyikidzwa, uye izvi zvakawedzera panguva ino yedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dzapinda muzuva repiri nhasi dzichiramwa mabasa dzichida kuti hurumende idzose mihoro yaitambirwa nevarayiridzi muna 2018 uye kuti vachanyoresa bvunzo gore rino vabhadharwe. Mutungamiri weATUZ vaobert masaraure vanoti nhengo dzavo dzinokwana zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana hadzina kuenda kumabasa nhasi, zvichireva kuti nhengo zvikamu makumi mana nezvipfumbamwe ndidzo chete dzaenda kumabasa. Vamasaraure vanotiwo vari kufadzwa nerutsigiro rwavari kuwana kubva kune mamwe masangano kusanganisira asiri evarayiridzi ayo vanoti ari kutsigira danho ravo rekurwira mihoro yakanaka. Sangano reATUZ rine nhengo dzizere dzinodarika zviuru zvinomwe, asi vamasaraure vanoti rine vamwe varayiridzi vanodarika zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 vasiri nhengo dzizere vanoritsigira. Ngatinzwei vachitsanangura mafambiro aiita zvinhu muzuva repiri rekurangwa mabasa.
Tiri kuramba tichikorokotedza maticha eZimbabwe ayo ari kuita zvatatisingatarisiri. Tatiziya kuti vanovhundutsirwa, vanoshidzirwa nekudzimwa mabasa nekutorerwa muhoro, asi vadifaya zvese varega kuenda kumabasa. Attendance dzasi mumaschools yadhiropa kusvika pa49% varayiridzi vachiramba kuti tirambe tichishandira mahara tine mhuri dzekuchengeta. Chiri kunyatsotifadza ndechekuti vamwe vemamwe maunionwo vari kujoina tinewo hurukuru nemamwe mamaunion kuti toita sei kuti tisimbara zedonzo redu.
Zvii zvamuri kuchemera kuti dai zvagadziriswa zvaita kuti mutore danho rekurangwa mabasa?
chichemo chedu zvinguva zviviri chekutanga chekuti mari yedzorerwe payanga iri free October 2018 chepiri chiri chekuti kana murayiridzi achine zvidzidzo apiwo contract iri separate inoita kuti abhadharwewo sezvo zvemusekiri iri separate entity munokatarisa vanogadzira mazamanishoni anonyorwa kuzemusekiri vanobhadharwa vanovamaka vanobhadharwa varayiridzi vanoaridzi vanofanira kubhadharwa nekuti chinoita kuti chinonyo chinoita kuti vabhadharwe ndechekuti kuti zvichinoita uko kune marisk akawanda akunoya nako ekuita kuti nenyaya yenzara yatinayo nene waanoita problem arimo onzwa nzara odonha asi unochachwa wotozi waane mhosva wodzingwa basa asi wanga waenda kunoita maricho kumunda wausingabhadharwe zvakare because simsei kwatiri maricho yepanext door hapasi riro dozo ratakaimbulerwa nepublic service saka tokufara kuti vanhu vese vari kupinda vachiwirirana nezvo
iko kurangwa mabasa kwamaita uku hurumende yati yatora matanho here kubva nezuro nanhasi ekupindura zvamaita izvi
hurumende iri kuramba ichiita zvayo zvekuita zvetikuita zvezvanana zvevana vekukreshi kuda kunyomba tinoona vachinyora manyepo manyuzipepa vachiti maunion iwayo ari kuratidzira ana vanhu ane vanhu 300 ivo vachitoziva kuti vanonyepa hatizive kuti pfungwa dzezvana zvekukreshi vakazviwanepi vari vanhu vanofanira kutungamira hurumende iri kunyomba iri kuita kumwe kwainotaradza iri kutaura kuti zvatoita hazvina basa asi tikuti hurumende kana iri yevanhu izive kuti section 75 yebumbiro rezimbabwe rakaipa hurumende basa nekuti ngaiti dhiriva on the association yevanhu saka haisati
tichiona huwandu hwamuina hweimi zvingaita here kuti pave neyatingati impact kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi
mukatarisa varayiridzi vanotsigira atus zese vanosvika 35,000 full members edu hongu taakusvika ku7,000 zvichidaro sezvavaitoratidza apa impact yatovepo nekuti tiri kufamba tiri pai tiri pamwe chete
ava vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunare nestudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo harisi kunyanya kubatikana nekurangwa mabasa kwenhengo dzeatuzu uku sezvo varayiridzi vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vari kuenda kumabasa hurumende ichitarisa zvichemo zvavo vandoro vanoti vanotokurudzira nhengo dzesangano iri kuti dziende kumabasa sevamwe varayiridzi vachiti atuzi ine nhengo shoma kwazvo dzinongosvika mazana matatu nemakumi masere nenhanhatu chete kana kuti 386 zvekuti kurangwa mabasa kwadzo hakutombooneki
isipedo hatisikunyanya kubatikana nenyaya yeatuzi totoakurudzira kuti ngavaitewo sezviri kuita mamwe maticha ari kuuya kubasa tine over 95% yematicha ari kutouya kubasa sekutaura kwatikutoita izvezvi atuzi ingori nenhengo 386 saka mukaona ivo vari 386 achiti havasi kuda kuya kubasa asi 145,000 vachiuya kubasa ndofunga kuti ipapapo pane pavakuda kupagadziriswe kuatuzi ngavaitewo sezviri kungoitawo mamwe maticha gurukota redu vadlovhu vakati ivo chinangwa chavo chavakatomirira pagurukota chii pamberi pemwoyo wavo ndechekuti varayiridzi vanga vari vanhu vanogara zvakanaka vavanomubhadharo wakanaka saka taitangokwanisa kutangopiwawo nguva yekuti vagadzirise zvinhu izvozvo
ivo varayiridzi vanodarika mazana matatu vamuri kutaura ivavo kuti ndoo nhengo dzeatuzi ino sebazi rehurumende hamunzwiwo here zvichemo zvavo zvavari kutaura kunyange vari vashoma
aiwa tiri kuzvinzwa ndozvatiri kutaura kuti zvichemo tiri kuzvinzwa zvavanenge vachitaura zvichemo zvemamwe mapato emateachers union tiri kumanzwa asi tiri kuti dai mapavo hurumende nguva zvamunoona izvezvizvi yatotyora gumbo neruoko kuti iburitse maus dollar kuti ibhadhare pabhonasi saka pane zvakawanda zvinenge zvichiitika kudarikidza nezvekuita gurukota redu
saka mune tarisiro here yekupindura kuzvinyunyuto zvavo izvozvi sebasi
nyunyuto inenge itoripo asi chinonyanya kunetsa ndechekuti tarisiro dzacho dzinokwanisa kuzotora nguva yakati rebei nenyaya yekuti vanenge vasiri kuuya kubasa dai vanga vari kuuya kubasa zvinyunyuto zvavo zvichitariswa ndofunga zvaikwanisa kugadziriswa nekuchimbidza zvino kana vasiri kuuya kubasa daitava kutsvagawo vamwe vanouya vachipinda panzvimbo dzavo vachiita kuti dzidzo ienderere mberi iyo dzidzo yemhando yepamusorosoro kana tazodaro tochitozoti taakuzotarisa
mutauriri webazi redzidzo yepasi vachaungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakaudza mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping mumusangano wavakaita nezuro kuti makwikwi akasimba ari pakati penyika dzavo munyaya dzezvekutengeserana hafanire kuguma akonzera hondo pakati penyika mbiri idzi. Vatungamiri ava vakataura nezuro padandemutande kwemaawa matatu. VaBiden nezuro vakaisawo ruoko rwavo pahomwe yemari inosvika trilioni imwe chete yemadhora yekugadzirisa zvivakwa zvakaita semazambuko, njanji, migwagwa nezvimwe. Nyika dzemuAfrica dzaumba muzinda unobatsira nyika dziri mugungano iri kana kuti dzawirwa nematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Disaster Operation Center unenge uine muzinda kuNairobi muKenya. Muzinda uyu uchabatsira kuongorora mamiriro ekunze, matambudziko anokwanisa kusangana nenyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mafashamu nezvimwe zvinokanganisa gohwo zvakaita seshiri nehwiza. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti ishandise dzimwe mhando dzemoto dzakafanana nezuva nemhepo mukuwanira nyika magetsi, sezvo zvave kudhura kuramba ichigadzirisa michina yekugaya magetsi yemarasha kuhange uye kariba inoshandisa mvura. Mimwe mishina yekugaya magetsi iyi yave nemakore 64 sezvo yakaiswa munguva yerodhizha. Magetsi ave kudzima, izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvave kukanganisa mabasa maindastiri zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti nyika yave kufanira kutarisa dzimwe mhando dzekugadzira magetsi.
Nguva yakadai inotiratidza kukosha kwesolar energy nesolar power nema isolated grid, aya kuti makambani ane maresources acho anokurudzirwa kuti ngaaite installation yesolar yekushandisa magetsi anobva muzuva. Izvo zvinodhura pakuisa, asi kuenda mberi anenge amahara, anenge amachena. Saka zvinhu zvekuti takatarisa kuri kuenda nyika ne tikatarisa last week but one kwanga kuine conference COP26 yenyaya yeglobal warming ne changing of weather pattern. Zvinoreva izvo kuti tinofanira kuchimuva towards green energy or clean renewable energy zvakafanana nezvo zvesolar zvatiri kutaura izvi. Saka mukana wekuti makambani nenyika zvakare iinvest a bit more in solar power and solar farms and solar projects. Nekuti tiri kuona kuti kariba nehwange pari kupinda mari dzakati wandei gore negore, asi mafeli yacho haaperi, maload shedding ramba ichingoitika.
VaMponda vatiwo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vativo vemabhizimisi vave kumanikidzwa kushandisa dzimwe mhando dzinodhura dzekugadzira magetsi kuti varambe vachienderera mberi nebasa.
Kushaika kwemagetsi kunoita kuti vemabhizimisi nevemakambani vashandise mari yakawanda vachitenga dhiziri, zvinoita kuti zvigadzirwa nezvitengeswa zvavo zvidhure. Nekudaro kushomeka kwemagetsi kunokwidza mitengo yezvinhu zvinogadzirwa munyika yeZimbabwe. Kune imwewo mishini isingatoshandi zvakanaka nemajenareta. Zvichireva kuti kushaika kwemagetsi kunoita kuti vemabhizimisi varasikirwe nemari yakawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vatiwo
Nyaya dzeproduction cost muindustry kumafarmers nemamwe masectors wana mining ya affect yakanganisika zvakanyanyisisa, zvo affecta o viability yao, zvo affecta o even ma profits ao. Saka I think idambudziko iroro nekuti magetsi anokosha ndo yatikati the biggest enabler panyaya dzezvemabhizimusi munyika yega yega. Inflation ichakwira zvoita kuti cost of living yokwira, ma real incomes evanhu evashandi munhu wese anoafektika, anoderedzeka. Zvakamanika yatingati loss of value in terms of my real incomes ema individuals, ema households, ema business. Uyo zvakare hurumende, nekuti hurumende zvakare ikey economic agent muekonomy.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Dambudziko rekushaika kwemagetsi rinokanganisa vashandi panzira dzakati wandei. Rinowanza vasa kuvashandi vakawanda. Kana mambogara kusina magetsi, vasa rinoita vanoti pachirungu backlog. Zvinoreva kuti basa rinotoungana kana magetsi azodzoka tozoona vashandi vakutoshanda nguva yakati revei nenguva inofanira kuva vachizorora. Saka kushayika kwemagetsi kunogona kupa vashandi pressure kumabasa nekuti nguva yekudeliver maorders acho inogona kusarira kumashure. Toona zvekare kuti pavanofamba vashandi nzvimbo dzakawanda zvinenge zvisina kuvhenekwa, vanobatwa kana kuti kunoitwa robhari usiku pavanodzika motokari vachibva kumabasa nenyaya yekuti panenge pari parima.
Sachigaro weZesa vaSidney Gata vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti Zesa inoda mari inosvika mabhiriyoni makumi manomwe nerimwe kana kuti 71 billion kugadzirisa dambudziko remagetsi. Vagata vanoti zvimwe zvirikuda kuitwa kugadzirisa magwenya matsva emagetsi kuBatoka Hydropower Station uye Zambezi Kafue anoshandisa simba remvura kubva muna Zambezi. Vagata vakatiwo zvimwe zvirikukanganisa nyaya yemagetsi michina yasakara, mari iri kubhadharwa nevanhu yavanoti ishoma uye kushayikwa kwemari yekunze.
Munhau dzemitambo, Sports and Recreation Commission yamisa basa board rezifa nhasi. Mumashoko kuvatori venhau, SRC iri kupomera zifa mhosva yekuita uori, kusaongorora kumbunyikidzwa kwemadzimai anoridza pembe, kutadza kutungamira nhabvu nezvimwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamomoyo.
Panhau yabuda nhasi yekuti bato reSRC suspenda zifa board. Ndaona hangu zvikonzero zvavanyora pasi apo vachiti vamisa zifa board. Handipokani nekumiswa kwezifa board, ndinonyanyopokana nenguva yavada kuzviita, nekuti tese tinoziva kuti panomiswa zifa board neSRC inova iyo ruoko rwakamiririra hurumende, FIFA haibvumiri. Zvinoreva izvo kuti kana FIFA ikagara pasi ikatarisisa, inogona kupa danho rekuti bhora rimbomira remuZimbabwe remanational teams. Zvinova zvinoafekta vakomana vazhinji nevasikana vazhinji vakawanda vanga vachitambira maWarriors, uyezve zvinokanganisa urongo wanga uripo kunotamba zvakanaka kuAFCON.
Manga muchitarisira kuti SRC ingadai yakatora matano rini panyaya iyi, kuri kuti ndo zvayanga ichida kuita?
Ndaachitarisira kudai vanga vachida kuita izvozvo dai vangomirira kuti vakomana vatange vaenda vanotamba kuAFCON kuCameroon, then vachidzoka zvavo vogara navo pasi kuti kwete pane zvanga zvichiitika kuzifa, tombomira yedu zvenhabvu tichigadzirisa kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Asi sekuona kwangu nyaya dzaiswa pamberi neSRC, zifa inofanira kungobudawo pachena ichitsanangura kuti zvinhu zvacho zvakafamba sei, kuitira kuti bhora redu rifambire mberi. Kana zvisina kugadziriswa, zifa yogadzirisa kuitira kuti bhora rifambire mberi.
Ko munoona senyaya yekuti mutambi ari mukurumbira wechikwata chemaWarriors kama Billy atari kuti haachadi kutambira chikwata cheZimbabwe National Team?
Blessing, ini ndashamisika nedanho ratorwa na kama iri rekuti aregedze kutambira maWarriors, nekuti at age 31 kama iko zvino izvi atori papik, uyezve tiri kutomuda kuti anga aramba achitamba ari kumaWarriors. Asi ndodaira kuti zviripo zvimwe zvatinenge tisingazive zvinenge zvichiitika kwaari, pamwe kubudikidza paanouya kuzotambira maWarriors zvinenge zvichimubata asingakwanisi kuzvibudisa pachena.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamomoyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda bako VOA Ndebele.